Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaJameson Timba avo vanga vari munyori mukomiti yakaumbwa nebato iri kuongorora mai masocha, vati tsvakiridzo yavakaita yakavachenura.
Patakaongorora zvese zvatakapuwa, angava madocuments nemawitness statements akaitwa nevanhu vatakataura navo mune zvese izvi, vakatiwo mastatements iye ari kuratidza kuti hapana chiri kuratidza kuti amai masocha vakanga vaine nechekuita nekubatwa kwakaitwa Tawanda Muchehiwa.
Vatiwo komiti yavo yakaitawo hurukuro nemagweta vamuchehiwa apo vaiita tsvagiridzo dzavo.
Vamuchehiwa sekuziva kwamunoita havamo munyika, vari kutori kuchipatara kunze kwenyika izvozvo. Bati takakurukura nemagweta avo.
Asi gweta ravamuchehiwa vanxovan Stole vaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavakakurukura nekomiti iyi, vachiti vakavaudza pachena kuti vamuchehiwa vanga vasina kuvapa basa rekuti vavamiririre panyaya yetsvakurudzwa iyi.
Vakauya kwandiri segweta, saka ini handisina kupiwa mvumo naTawanda kuti nditaure navo. Futi vaida kuti vazive kuti iye Tawanda ari kupi. Saka zvainetsa ndezvekuti kwaari hakufaniri kuzikana sezvo ari munhu ari kutyira upenyu hwake.
Vamuchehiwa vanonzi pavakapambwa vaive mumota imwe chete namai masocha avo vakazoregedzwa mushure mekumbosungwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo zvakakosha kuti kana pane vezvematongerwo enyika vanenge vapomerwa mabasa akaipa vaongororwe zvinenge zvabuda muongororo zvoziviswa.
Saka izvi zvaitwa zvinokurudzirawo vamwe mamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti vave vanomira nechokwadi.
Kunyangwe paine vhidhiyo yezvekupambwa kwavamuchehiwa, mapurisa haana kana wati asunga kusvika pari zvino, zvinova zvinhu zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Motikari yakapamba muchehiwa ndeyekambani yeimbala kaRendal, iyo iri kuti iri kushanda nemapurisa kuti pazivikanwe ainge ahaya motikari iyi panguva iyi, asi kusvika pari zvino hapana chabuda kunyange zvazvo dare rakati kambani iyi iunze mapepa kudare nezvemunhu uyu. Hosi yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu yeUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights inoti vanhu 40 vakapambwa muZimbabwe muna 2019, asi hapana kana munhu mumwe chete akasungwa. Minduro yehurumende kazhinji ndeyekuti vanhu vanonyepedzera kuti vapambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.